Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 29, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sivone kubandla letu eleZanu PF umongameli nomabhala wokuqala webandla leZanu PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokeleni ibandla leZanu PF.
Tine urombo apo na urwa yanga iripo yanga iri kuti mutungamiri weZanu PF Emmerson Mnangagwa avadongwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashanu anotevera vadzora vatevedzeri vavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai Hopa Muchingure. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Zvikwata zvenhabvu zvechikoro munyika zvinorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekosafa CAF African Schools Football Championship ari kuitwa kuMalawi zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe makwikwi enhabvu epasi rose neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZanu PF vaEmmerson Mnangagwa avadomwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashanu anotevera vadzora vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai Hopa Muchingure Kashiri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vadomawo nhengo dzepolitbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nhengo dzepolitbro kana vachinge vapedza kuvandudza mapazi edare iri izvo zvavati vari kuita pari zvino. Vadomwa ndivaObert Mpofu, vaMike Dima, vaLove Momatuke navaPatrick Chinamasa. Vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo mupolitbro yekare. Mai Mabel Chinomona vadomwawo kuti vamirire madzimai mupolitbro, vaDouglas Mahia vakadomwawo kuti vamirire vakarwa hondo mupolitbro. Mai Muchingure Kashiri vatenda vaMnangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. VaMnangagwa vagadzawo nhengo itsva dzeCentral Committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo gumi dzeCentral Committee pamusoro pedzavagadza sezvinodiwa nebumbiro remutemo weZanu PF. Vadomwa vanosanganisira vaWilson Kumbula vakabva kuZanu Ndonga, vaPaul Mangwana pamwe naamai Angeline Tongogara. VaMnangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro Jena kana kuti Council of Elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu gumi asi vaMnangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndavaJosiah Hungwe, amai Angeline Masuku naAmbassador Aaron Maboi Ncube. Mutungamiri weZanu PF vatendawo kudomwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvandudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vativo vatungamiri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera.
Tine kuchidya yangu tagadzira regani yaekuti hekwa
sachigaro weZanu PF United Kingdom vaExavier Zavare vabvaudza Studio 7 kuti Congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Uye taona kupatana unit amongst our leaders. Kune zvinenge zvichimbotaurwa taurwa navamwe vamapepa nhavo vakadaro, taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete, ende tiri kupinda maelection tiri one strong ZANU PF. Saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri weZANU PF Chris Mutsangwa vaudza Studio 7 kuti Congress yafamba zvakanaka chose, vakaramba mashoko ange ari kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu reMashonaland Central range rabuda muCongress nhasi senzira yekuratidzira kunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Panyepo yevanhu vari mushoko vane kuti chinhu chedu chafamba, ese maprovinsi anga ari makazara kana padaidzirwa macentral committee emaprovinsi vamwe vanga varipo vese vachipemberera. Vanhu vari kungoita vari mushagoo chekuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi, vangakande nhunzi sei, vasvotwa nekunaka kwechinhu chedu. Congress yedu yafamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti utungamiriri hwabuda kuCongress yeZANU PF hunoratidza kuti CCC ichakunda kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tiri kutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kuzvisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kuri kureva kuva redhi kwecompetition nekuva redhi kuti atianga atiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi, nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo, kana vemapato ezanu vasiri prepared for elections kana kuti for competition, hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai, Congress yapera nhasi asi vanhu vachatandazwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kgs dzembeu yechibage pamwe nerofu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva vanoti chiitiko ichi chaitwa kumusha kwaDr. Magaisa kunjanja. Dr. Magaisa vakashaya musi wa5 Chikumi gore rino vava nemakore 46 ekuberekwa. Ngatinzwei vaSiziva vachitsanangura.
Maitabasa vakanyimiri nhasi mhuri yekwaMagaisa iri kupembera upenyu hwaDr. Alex Magaisa. Isu sebato tasangana navo tocelebrate this important day nekuti vaMagaisa vanga vachizikanwa nemukurumbira rekukontribhuta kunyaya dzekudzidzo, in particular munyaya yekonsitutini munyika nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita office of the prime minister mumazuva edu egovernment of national unity. Saka tinovatendera, tinovacelebrata for his contributions. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day, asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevamwe vakasiyana neMagaisa maacademic, tichishanda nevamwe vesivisekitati ichana nevamwe vari mudiaspora kuti tiite a big celebration of the life yaDr. Alex Magaisa.
Chii chikuru chamungati vana veZimbabwe vangarangarira nacho vaMagaisa pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga nekuti vaMagaisa vairatidza rudo kuti zvemakwati hazvifani kutipesanisa. Ungave uri weArsenal, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti vanga patirwana edzimwe vasati vashaika nhaurikari vaMagaisa vakataura kuti nyaya iyi yekuti mumwe anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kuti semaZimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemakwati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji reZimbabwe, ungave uri weZANU, uri weTPC kana mavambo kuchiledhoni. At the end of the day tese tiri vana veZimbabwe, masabhuku machifu hasi ebato, mapurisa hasi ebato, ndeyenyika, nekuti tese kana wapomerwa mhosva unoda mapurisa kuti hazvina basa uri zvano kana CPC saka zvinhu zvese zvatofunga kuti vanhu vemuzimbabwe vangarangarira vamagaita zvatiselebrita contribution to humanity kuti tinofanira kubatana tishande tese semazimbabweni.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaAustralos Gift Siziva vari parunhare nestudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa pamwe nesangano renhau rehurumende vanoti mabhomba anga akateiwa mumotokari mbiri aputika pamahofisi edzidzo muguta guru reSomalia reMogadishu akauraya kana kukuvadza vanhu vane chitsama nhasi mugovera. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani aita izvi, asi chikwata chechiIslamist chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinombobhomba pamwe nekurwisa nepfuti muMogadishu nedzimwe nzvimbo. America yasunungura nekuendesa kuPakistan mumwe wevasungwa vanga vagarisisa uye kusaririra kubva mujeri rechivande riri pasi peAmerica reGuantanamo Bay riri muCuba. Gwaro raburiswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muPakistan razivisa nhasi nezvekuendeswa kwaSaif Ula Paracha ane makore makumi manomwe nemana kana kuti 74 kunyika kwake yePakistan. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na amai Rachel Florence vanoshanda ivo vari muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri munyika iyi.
Nyore semadzimai for instance ndionenge uchishanda pamwe baba havasinyatsa kushanda zvakanaka kana kuti vari kushanda asi mari yachona hamunzwisiso tiri kufamba seiso you end up makuita kunge pamwe isusu semadzimai tisichunyanya kusafa tiri kushanda day in day night so that we provide for our families or our extended families kwatinobva kunana mai vana mukoma tine vana ipo uchishanda basa maybe zvinenge zvisina mari yakawanda and you are far away from home.
Semadzimai mune zvikwata zvamuinazvo here ikoko semadzimai ekuZimbabwe zvekusimbisana?
Hongu tinazvo zvikwata zvekusimbisana asi munhu wese anenge achingochema asi hatineti kuramba tichingopananawo maadvises kuti imbozamuwo zvakati asi as you know kuno South Africa right now hatichadiwa no problem so nyangwe tikasimbisana tikadii chokwadi chinongoramba chidzoka ipapo pekuti hatichadiwa ukaona watopirwa nebasa izvezvi zvinenge zvakatooma asi tinongoramba tichingosimbisanawo tichingobatsiranawo kuti ndanzwawo zvakati mbomanyani papa
ko panyaya yekunyoresa kuvhota madzimai vari kuuedza here kunyoresa kuvhota?
Kunyoresa kuvhota hatidi kumbonyeperana, pane challenge yekuti isusu tiri kunokuka hatina mukana wekuti tinonyoresa kuvhota kana kuti tizoti takuenda kunovhota kwachona nekuti apa tinei chimhanyidzana futi nenguva asi kuvhota tiri kuda asi dai panga painewo kana option yekuti hanzi munovhota kana kuti muri kunosouth africa zvaigona kuti asi kutaura chokwadi chaiko chaiko kunorejista kuvhota for us women vari kusouth africa it's a bit tricky because time yekuenda kuzimbabwe kunorejesta nekuzonovhota kwachona uku kujiwa kubasa uku basa rinenge rakamirira iwe unosvikaka pane umwe munhu asi kunovhota tinenge tichishoda
shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo musouth africa makatarisa zvakanangana nezimbabwe
isusu shuwiro yedu yaiva yekuti dai paitwa like that option yandamenshona yekuti taikwanisa kunovhota tichinje maybe the current government tiwanewo a change tionewo kuti pamwe tikadzokerawo kumusha tinokwanisa kusimudzirawo maybe nyika yedu iitewo sedzimwe nyika handiona hangu zviri difficult but I think because with the current government we have right now zvinogona kutadza kuitika saizvozvo asi it was also our wish and we pray kuti tichinjewo nyika yedu tisimudzirewo nyika yedu mabasa anoitika even kuno kunana south africa aitikowo ikoko kunana zimbabwe so that munhu wese even zvinezvi foreigners must go tinenge tochikwanisawo kuenda tichinoshanda tiri kumba kwedu tichizvisvawo zvinhu zvedu tiri kumba kwedu tichisimudzirana tiri ikoko asi ndinoona hangu kuti kana tikasaenda kunovhota kuti tiise that change handioni zvichiitika anytime soon
musouth africa umu magara kwenguva yakareba sei uyezve zviri kugoneka here kuchengeta mhuri dziri kumusha
south africa ndane almost 3.5 years ndiri kunoko personally ndakazvimirira inini kuchengeta mhuri ndiri kukwanisa even kuzvichengetawo ndiri kunoko because ndiri kuhealth field
mungapewo kurudzire ipi kune mamwe madzimai angadai akateerera ari imomo musouth africa vekuzimbabwe
ndingangoti dai zvaibvira madzimai kana paine vamwe vanokwanisa kumbomhanya vombotora kaof timbomhanya tinorejista kuvhota I'm also planning to do that timbomhanya tinorejista kuvhota nguva yevhota ichinge yasvika timbomhanya tinovhota timboona kuti hapaonikewo here chenji ingaitika kunyika medu ndokuti tigadzire nyika semashuva atinoita uyezve nekungokurudzira nawo kudzidza rasikana kunenge kwakakosha tichangoramba tikagara pamba tichimirira kuti vana baba ndo vachazouya iwe semukadzi wemhanya wakadai kana painewo kabhizinesi idea kawinako mhanya wakadaro nekukurudzirana kubatsirana kuti we maybe izvozvo zvekugadzira maplatforms paine magenuine admin vanonyatsa kuita follow up kuti maybe munhu ada kustata kabhizinesi kacho asi haanawo kana hama inokwanisa kumubatsira kana paine vamwewo vanhu vekuti maybe ari kuda kustata kabhizinesi kake I wouldn't mind kubatsira kana kusimudzira munhu for as long as business rake iri genuine for as long as mudzimai uyu ari kutaura chokwadi chokwadi kuti ndo zvaari kuda kushandisa mari I would really love to help vamwe madzimai
vanokubatsai papi vangada kuwana rubatsiro
pane vanoda kuwana rubatsiro vanondibatsa pawhatsapp namba yangu +27 843 452 149
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tine hurukuro yataita nemutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU uye zvakare vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure nhasi tiri kutarisa nekukurukura pamusoro pematambudziko avanoti akatarisana nevarairidzi uye kuti zvii zviri kuitika
kuramwa kwakai kwataita mabasa takamborwisa tikatiwa nei zvishoma nini zvatakawana norangarana kunge sevanhu takasvika pakuwana 100 US dollars yavava kubhadharwa nehurumende riri simba ratakaisa nekurwisa kwataita tikamuonera pamwe sefederation tikazoita dambudziko sefederation patakati hatichadi kurwa tiri sefederation yefozeu chete taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zinta nevamwe tobatanawo nemamwe masivil servants ese tiri pamwe chete ndo patakazoita strike yatoda kuita musi wa26 September yataiti ichange yakapfuura yakabatanidza vanhu vese asi ikazove iyo yakazove the worst kudarika dzimwe dzese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwatiyatinga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataiita sefozeu zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira musi wa7 February saka tasvika pachingano chekuti takareflecta tikaona kufoira kwataita 22 September nekuda kwekutengeswa kwatakaita nevamwe vataida kubatana navo tikasvika pakuti taakuenda kumaschools tichinoita maconsultations kuti muna January 2023 varairidzi kana muchina kuwedzerwa mari tingarambe here tichienda kubasa kana kuti tomira taku juda tichiita maconsultations ekuti handichadi kukonsultana nemaleaders kana mumaboardroom nevanhu vanonyengedera kuta maleaders asina vanhu taakuenda kuzvikoro tichinokonsulta mamembers mateachers chaivo kusanganisira vasiri vefoze
musiyano unenge uri papi apa vamasaraure nekunge mangozivisa kuti ngatiendei chinorangwa mabasa moona vanoda vachikujoinai nekuzenge maakupinda muzvikoro ikoko chii chingange chasiyana ipapo
musiyano wakanyanya uri pakuti maunions kuti ave successful anenge ari democratic ekuti madecisions avo anoshanda nemaconsultations kuti kana pazove chisungo chasungwa hatina kusungwa kubva kuHarare chasungwa nenyika yese saka kuenda kuzvikoro kunonzwa pfungwa dzevanhu vachivhota kana vakavhota kuti ai vakatibhomirei munoramba muchishandisa method pamwe isiri kudiwa nematicha saka maticha akatinzwa kuti zvemastrike ngatimirei tichamira kana vakati zvati hendei mberi chaapo ndechekuti taakuziva kuti patinoita anannouncement haisi kutaurwa haisi announcement yamasaraura iye announcement yematicha ese yatinenge taconsulta zvireva kuti chaachinhu chedu tese yatichamira nacho tese chichaita mutsindo wakanyanya chishirikidzabva kumabhodhroom ekuHarare
koiyo hurumende iri kuti iwo panyaya iyoyi matimambo idzi ari kudzokera kwavari kuti munzwe kuti vane zvavari kukuitira iwere
tinoramba tichidzokera kuhurumende tinodoona kuti hurumende chayatoita kutotanga kugadzira mastructure kunyanya hurumende yedu yaita dambudziko yabatana nepolitical party inotonga iye ZANUPF so ZANUPF iri kutoshandisa hurumende kutotanga kucreata zvimastructure zvinonzi ana teachers for ED kutokonzera chaos musector vachida kudistructa beginning network of trade union asizi hatimire kutaura navo tinoramba tichidzoka kwavari tichivakumbira kuti varangarire kuti vane basa rekuti vabhadhare mari inokwana tivarangaridza kuti constitution yataakushandisa inosungira kuti maconditions of service evashandi vehurumende anga achifitwa through collective bargaining atinoramba tichivamanikidza kuti dai tagadzirisa mutemo kuti tigare tichita collective bargaining asi hurumende yedu tinoona kuti nyaya yekupa maservices kuvanhu anosanganisira education havasinonyanyekoshesa saka nyaya dzedu zhinji vanodzidinawa tazvishanda mubvuu asi tiramba tichivamanikidza sekumanikidza katakavaita musa7 February vakazotipa 100 years
asi chii chikuru chamungati chakapotseka kana chakatadza kuti masangano munge muchishanda pamwe chete
chakanyanyotitadzisa inyaya yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi aakutungamirirwa nevanhu vasina zvido zvevaraamibamoyo tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emaparastatura vehurumende vachidya mari vamwe vanenge vari mubhodhi rezintec vamwe vari kugara mubhodhi renasa vamwe rogara mubhodhi ripi ndomari dzaakuvaita kutapinde mucomfort zone zvekuti ivo havatina hanya nehomwe nedumbu revanhu vavanonyedera nevanomiririra ndochinhu chikuru chakatirwisa ichocho chekuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer atinoti mayellow union ekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi vaakumirira mushandiri yavatomirire mushandi
saka tingati here vamasaraure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku
kana ari vaya vanenge vakatenga vandikutsanangura hongu vaparara havachamirire kumirira vashandi vehurumende vaakutomirira hurumende yavo pachayo asi tiri kufara kuti tinotengesa mutungamiri asi vashandi vavanonyedezera kutungamiri havatengese nosaka muri kuona maunions ari mufederation of zimbabwe ecreditors unions ari kukwira zuva nezuva
manga makateerera kumutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi wefederation of zimbabwe educators union kana kuti FOZEU uye vari mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo vanasikana nevanakomana vechikoro vanotamba nhabvu muzimbabwe varasikirwa nemukana wemari yakawanda nemhaka yekudzingwa kwezimbabwe munhabvu yepasi rose nefifa michael kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei
zvekwata zviviri zvechikoro cheva komana nevasikana zvemuZimbabwe zvarasikirwa nemukana wekuwana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora nekusakwikwidza kumakundano ekutanga eCAF Africa Schools Football Championships eCOSAFA ayo ari kuitwa kuMalawi kusvika mangwana. Uyu ndiwo mumwe wemuripo wekudzingwa munhabvu kweZimbabwe kwaita kuti zvikwata zvemuno zvisakokwe makundano ari kuiswa mari neCAF aya. Zimbabwe haina kukokwa makundano aya nekuti haitenderwi kukwikwidza makwikwi ese ari pasi peCAF mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Makwikwi asingatenderwi Zimbabwe aya anosanganisira ezvikwata zvese zvenyika zvevakuru nezvevechidiki pamwe neizvo zvikwata zvinotamba muCAF Champions League neMCAF Confederation Cup. Aimbove murairidzi wemasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti
chinhu chinosiririsa zvisingambobviri chekutanga ndechekuti mutambo webhora mutambo wemukana, saka chokutanga chisiri kufadza ndechekuti vana vanga vaifanawo kunotaridza zvipo zvavo panguva ino mukana waendawo. Chechipiri bhora mutambo wezera, saka zera ravari nhasi nezera ravachazosvika patichange taakudaidzwawo tichitamba zvinenge zvatosiyana. Uye bhora mutambo wenguva, saka nguva haimiriri munhu, nguva inoramba ichifamba.
Chikwata chinokunda makwikwi eCOSAFA aya chinowana mari inoita iyo zvuruzana zvemadhora pamusoro zvekare pekubudirira kunotamba makwikwi Africa yese. Chikwata chinokundwa mufainari chinowana zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora chinopedza chiri pachinzvimbo chechitatu chichiwana zvuru makumi mashanu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCAG Africa Sports vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai vatambi vechidiki muZimbabwe vachasarira zvikuru vachienzaniswa nevamwe muAfrica.
Ndivo zvino ava vatotanga kuvharirwa goni tikangozvisiya zvakadai makore anovirikana. Ipapo vana vedu vanenge vabe vatsva pakukwikwidzana uko vamwe vavo vanenge vagaro jairira makare kare. Exposure yashayiwa.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu munyika. Izvi zvakauya mushure mekunge bazi rehurumende reSports and Recreation Commission rakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. FIFA ino Zimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana yadzora vaKamambo pabasa izvo SRC iri kuramba. VaManyati vanoti hazvibatsire Zimbabwe kuramba ichirwisana neFIFA nekuti Zimbabwe haikunde muhondo yacho.
Kumisidzana neFIFA zvingangoda kufanana nokumisidzana nababa vemusha iwe uri mwana. Kuzvigokera moto muziso.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi eCHAN neAFCON 2023. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana zvikuru kusanganisira vari kunze kwenyika avo vari kubvunza kuti vachatamba rini nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana-siyana. Mubvunzo wavo wagara uri ungoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndizvo vanenge vachingotarisira.
Makundano ezvikoro aya ari kuitwa kekutanga muAfrica mushure mekunge CAF yapiwa mari inoita iyo mamiriyoni gumi yekusimudzira nhabvu mune vechidiki neMotsepe Foundation yekuSouth Africa. Zvichakadaro nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium mangwana kumutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo unoshevedzwa kunzi Battle for Zimbabwe. Zvikwata zviviri izvi zviri kuda mapoints ese matatu. Dynamos ine chinangwa chekupedza iri pachinhano chechipiri muPremier Soccer League. Highlanders ichidawo kupedza iri pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro. Mutambo wekutanga pakati pezvikwata zviviri izvi kuBarber Field Stadium wakapera nemhirizhonga, asi vePremier Soccer League vayambira vese vachakonzeresa kuti vachasungwa. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 29 kumfumfu 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibone kubandla lethu elezano PF umongameli nomabhala oqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engu 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF.
Umhlangano wezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla ngokubuyisela inkokheli yaleli bandla evele ikhona ezikhundleni okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zeground lezi zibe documented ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala zibe kwazi ukuthi kanti iground leyi kwakuyini.
Inhlanganiso yesayithi yethule ugwalo olukhuluma ngochuku lweground olubhalwe ngabalobi abachiyeneyo. Silempumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu webandla lezano PF owe Congress ugqitshwe namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha abasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi ukuthi baqhubeke besezikhundleni zabo ndawonye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opa Mochinguri Kashiri. Ingcweti kwezombusazwe zithi akulalutho olutsha oluzalethwa yileli bandla ngoba abantu abaningi abafakwe ezikhundleni kuyilabo abavele bekhona. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Hammerine Zantief, Hammerine Ukubatana, Hammerine Ukubatana. Amber no Guaram Sangano Pasle Mando
Pambilini wokukhetha abasekeli bakhe amalunga e-Central Committee kanye lamanye awe Politburo Mnangagwa ukhethe ngamalunga e-ZANU-PF ngokusemthethweni ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla njalo abe nguye oncintisa elimele ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abangene kudale le-Central Committee bagoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube emela ebulawayo, umnumzana Francis Nema emela iMidlands, umnumzana Lazarus Dokora emela iMashonaland Central, umnumzana Nicholas Koche, umnumzana James Makamba emela iMashonaland Central lomnumzana Magatsa kanye lomnumzana Paul Mangwana eMaswingo. Umnangagwa ufake njalo umnumzana Wilson Khumbula Tarugarira owezanu Ndonga kugatha le-Central Committee. Ukhethe njalo amalunga equla labadala loba iCouncil of Elders agoqela umnumzana Josiah Wungwe, uAmbassador Maboyi, umnumzana Chinga Dube lonkosikazi Angeline Masuku. Ekhuluma kulomhlangano uMnangagwa uthe ibandla lakhe lizimisele ukunqoba ukhetho lomnyaka ozayo.
The decision making body of our party in between congresses. I also congratulate the newly appointed Politburo. This is here.
Elinye ilunga leZANU-PF ebelise emhlanganweni lo umnumzana Atimaya Maskati uthi njengebandla bayathokoza ngezinqumo lezi.
sibone kubandla lethu elezano PF umongameli nomabhala oqala webandla lezano PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza labo okweminyaka engo 5 elandelayo ekukhokheleni ibandla lezano PF. Sizananzelela ukuthi abantu abakhethileyo ngabantu abalezicoco ekusebenzeleni ibandla lezano PF. Abantu asebenze labo okweminyaka ethize, lokhu kusho ukuthi ulethemba lokuthi laba bantu bangamncedisa ukuthi asebenze ukuze kube lengqubekela phambili kubandla lezano PF.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi akula lutho olutsha olulethwa izano PF, njalo utheka basozeka bavume ukunqotshwa kukhetho.
Baza kothela inguquko, inguquko ezabapha imisebenzi, ezabapha izindlu, ezabapha imanzi, imfundo lokuhlala kahle, hatshi ukuhlukumeza abantu, bechaya abantu ukuthi babavotele. Konke lokufanana le rap, kambe umkakho umuntu ungamkhombisa yini umhlukumeza? Angithi uyamncenga, thina sincenga uZulu ukuthi bahambe lathi. Siyabonga amahlaba ezulu, singatshelwa amanga yize leze.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi ibandla lezanu PF kalila ntando kaZulu ngendlela eyiqhube ngayo umhlangano walo.
Noko kutshengisa ukuthi izanu eyayikhona kudala kusayiyo. Izanu yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane kuncintiswane, abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuzanu phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuzanu abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana, esakhe sisala ngesinjani.
Umhlangano lo ubukhangele ukukhetha inkokheli entsha, kodwa njengoba kungela nguquko ekhanyayo ebeyikhona, abanye bathi akukho okutsha okuzaguqulwa libandla lezanu PF kuyiwa nje kukhetho. Ngimele iThe 7 ngiseHarare, ngimlandelezi Ndlovu.
Inhlanganiso yesayithi Izolo iyethule ugwalo olumayelana ngombhuqazo wegugurawundi olubhalwe ngabalovi abatshiyeneyo. Isihloko salo sithi Memory and Erasure, Gugurawundi and the Culture of Violence. Ugwalo lolu lwethulwe ekugqitshweni kombuthano oqhutshwe yilinhlanganiso kobulawayo Oyasake Film Festival, lapho okubukiswe khona njalo amafilimu amayelana ngalumbhuqazwe. Sixoxe lomqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi enye yenjongo zabo ngeyokuveza sobala uchuku olwenziwa libutho likaRobert Mugabe ele 5th Brigade yamathebeleland laseMidlands.
Sesileminyaka emithathu sisebenza phezu kogwalo lolu. Esibona ngani kuqakatheke kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngento zegugurawundi lezi zibe documented, ukwenzela ukuthi abantu abethu labazukulu lezi zukulwane ezizabuya ngemva kwethu lazo zeneliswe ukubala, zibe kwazi ukuthi kanti igugurawundi leyi kwakuyini, kwakutheni, kwenzakalani. Libhuku engathi li-edithwe ngu-Dr. Mandla Nkosi Mpofu lo Percy Makombe. Thina besayithi ethi kade sisebenza besiqoqa abantu labesibuye lombono ukuthi kungabhalwa ibhuku leli lasesayithi ke yiyo i-publisher sisebenzelana le Weaver Press. So ibhuku leli lama-chapters ayi-8 okutshengisa ukuthi kulabantu ababhali abatshiyeneyo ababhale ama-chapters atshiyeneyo kulabo uMandla Nkosi Mpofu lo Percy Makombe, ababhale nge-criminalizing, ababhale nge-Gugurawundi the reconciliation and transitional justice in Zimbabwe, kuzothi uCynthia Chingwemnya yena ubhale Bend Wagoning or Intended Action Examining Zimbabwe's Legal Framework on Peace Building. Kwase kubuya ke uPetisai Ruhanya loBekezela Gumbo babhala ichapter ethi Gugurawundi Transitional Justice Deadlock in Zimbabwe. Usibonye Inkosi Moyo Mpofu yena ubhale ichapter ekhangelana le sexual violence ethi sexual violence Gugurawundi's public interest. Kulo uProfessor Dion Nkomo umbuso ofuzwayo losamukele hadebe ababhale ichapter it is dismembering memory of genocide contestations over Palakwe mass graves memorial site ubusani uDr Busani Maseko loProfessor Dion Nkomo njalo bale chapter at linguistics dimensions of Kukurahundi in Zimbabwe kule chapter lapha nebhalwe uDr Bheki Nkosi Jayincube ekhangela ngokuthi kathi bona abe intatheli izindaba zazisenzani zazisithini ngesikhathi seGugurahundi so ichapter yakhe ithi public media and genocide the role of the chronicle during Gugurahundi genocide in Zimbabwe bese sicina ke ngechapter ka Jameson Moyo abaningi abamazi ngokuthi nguJJ obhale ke ekhangelana le personal experience yakhe singathi survivor story ethiwa khona the unforgettable memories.
Luyacho yini lolu kwalo Ndebele ukuthi udaba lweGugurahundi kumele luphathwe njani ngoba sibona abanye bathi kabavumelani lendlela uhulumende aluphatha ngayo.
Bakhona ke abanye ama engathi ngama authors lapha abakhangela ngokuthi mhlawumbe kungalungiswa lokhu lalokhu kodwa ke njoba njilo lapha ama chapters abhaliweyo bayabe be analyze isimo into ezenzakala ngayo ama legal framework indlela imedia esebenza ngayo is not a prescriptive model manje ibhuku aliko prescriptive ukuthi hayi njoba sekwenzakala lokhu sekumele kwenzakala lokhu lalokhu ngoba sisibelive ukuthi izakhamizi kumbe labo abafected ama victims yiwo amele ebuye lencazelo kumbelala laba lokho abafuna kwenziwe ukuthi kulungiswe indaba ze transitional justice ziyahlupa ngenxa yokuthi vele akula okuthiwa i one size fits all njalo isikhathi esiningi abantu abasozivumelana ukuthi hayi thina sibona lokhu ku right ngalokhu lokhu sibona ku right kuzajona kusiba lama contestations even emazweni afana labo South Africa oGambia oRwanda lapho kube lama transitional justice mechanisms khona banenge abantu abanga thabanga ngempumelo ezaba khona ngoba bayabefisa ukuthi kubanjwe ngezinye indlela ubese kuhamba ngenye indlela engasiyo abayikhangelele.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngomqondisi wenhlanganiso yesite.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fuke.
Kwezemaphandleni lamhlanje lanxa izulu selike lana elizweni izakhamizi kwezinye indawo zemathebeleleni South lonke zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba amadamu engakagcwali. Amanye amadamu la agcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi kuhle amanzi. Ekwanda khona abanye lokhe benathisa izifuyo ezikotsho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Johnson Ndlovu ongomunye wabantu abahlaliswa kutsho enkwalini ematshetsheni uthi idamu labo ligcwele udaka okudala ukuthi amanzi athe masinya lalapho izulu line kuhle. Ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi kulungiswe amadamu la ukuze uqedwe udubo lwamanzi. Okwamanje uNdlovu uthi uhamba umango omude esiyanathisa inkomo zakhe emasholomushi.
Vele nxa lisini izulu udalwe lapha alibambi manje idamu. Kufunakala ukuphutshwa kuphele ukuvula idamu lenyana phakathi ukhishe udaka luya. Udaka lungaphela amanzi nxa lisithi izulu liyana abamba.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkwalini umnumzana Theminkosi Ndlovu yena othi sebeze benathisa inkomo esikotsho ngoba idamu selithile.
Singawuthiwa siyathola usizo lokuthi abantu basincedise usincedise ukudaka edamu ukuthi kuyenelise ukuthi inkomo zithole usizo lwamanzi ngoba kathesi so sisesikotshweni siyanathisa.
Uphinde wathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lanxa besalinde inhlanyelo evela kuhulumende.
Inhlanyelo ibingakafiki lokhu sibambelele njengamanukuzeni kwaumlimisi wabhala abantu amabizo ukuthi anytime inhlanyelo inganofika.
Unkosikazi Karabo Sebata umakoko eKwanda South layo khala ngodubo lokuswelakala kwamanzi.
Kunje kuseni kunje sifunile ezikotsho silindela amanzi izifuyo ziyahawula labantu bahawula sila ngitho ukunatha Arata sasa vile mtu mlonye. Nina utu wana mazo upeka amuku wabone. Isu kocho fini. Yeso mshanga nilwa za malaini ama vili. Inkala kata za malaini nga suwela nilula. Vena kesi kocho sitike sara lisitu mwumi ya kepilile. Na namika siya wono kutubu sasa kule lisitu mpaka tige laini nga ya mazi. Aba nila kamba lele echile chile ni lesu zabo. Sikele kula nilelo.
Izu lulikale uguna kwezine ndao zezansi mandebeleni kulifiki. Ezbalisa ipad bridge kwa andale mkwa. Lapho kubikwa lidilize imizi lakhukhula lesihlahla kusenjalo abafuyi benkomo enhwali bathi lokhu bengabuquthi ubuthongo ngenxa yamasela enkomo. Umnumzana Previous in Love uthi sekumele betshone beluse izifuyo zabo ukuze zingatshontshwa.
Uzinanzela ukubana everyday uyabe uzibona noma zidlala ejangeni kumele uzibone ntambama ekuseni ukuthi zisekhona. Emini ma ungazikhiphe zinganathi ekuseni, emini kumele uzidinge ubone ukuthi zilele ngaphi ntambama futhi ukuze ubone ukuthi ngoba abantu bakwanisa ukutshontsha kumele ube seduzane la ngoba ibhenki yakho.
Kungenani le mizamo yamapholisa kanye lengathi ezithiniyo zikahulumende ukuthi elapho ezifuye kakhulu inkomo, lokhu bubhahile emhlubulweni wekwanda South endaweni zeChina Ugwe eJohn Deep kanye laseNkoma. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Jahale Zansi Albert Ncube ngohlelo lwemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana.
La kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Nango umhlonitshwa esixoxalayo namhlanje. Salibonani, ibizo lami ngumavela Shuma. Ku-social media ngisebenzisa ukuthi ngu-Queen of Batonga ngoba ngisuka eBinga. Ngingu-Deputy Director e-Noble Hands Zimbabwe Trust. Njalo ngimele i-wing engaphansi kwe-Noble Hands Zimbabwe Trust okuthiwa yi-Albinism Connect. Uhlelo-ke lwabantu abalobala abale-albinism. Okwangenza ngaqalisa uhlelo lolu ukuthi ngabone ukuthi abantu abaningi abale-albinism abasebenzi imisebenzi yezandla, abanye bakhona bayaswela ngenxa yokuthi abanye abazange beye esikolweni, okunye i-discrimination, abanye yindaba ye-short eyesight. So ngase ngibona ukuthi hayi angcono siqhubeke uhlelo lokuthi sibe sincedisana.
Sikhuluma kanje, yiluphi uhlelo olumqoka eliluqhubayo?
Okwakathesi silohlelo olwe-large font textbooks. Uhlelo-ke esincediswa ngalo i-OSISA olokunika abantwana besikolo abasafundayo amabhuke alamabala amakhulu ngenxa yokuthi ababoni kuhle amabala lawana abe mancane. Then uhlelo lwesibili i-sunscreen lotion lama sunhat lama lip balms ale SPF sikhangele yonke iZimbabwe, sinikeza-ke umuntu wonke ole albinism. Okunye njalo sincedisa ukuthi sifundisane thina abazali abalabantwana abanjengami, njalo sincedisa lalabana ke ababewelwe ngumkhuhlane wekhensa esithi khona ngesikhiwa yi-skin cancer, labana ababeswele ama-sunscreen begcine sebesiba lezilonda ezingasapholiyo. Sibathekeleke imithi yakhona eyabifunakala esibhedlela. Kulomnyaka sikhale sazwakala i-census yethu ithi khona abantu abale-albinism eZimbabwe si-9,753. Omama ibabaningi kakhulu, omama bathatha i-51%, then obaba ke bebese bethatha bona i-49%. Counseling part siyazama ukuncedisa ngoba silama groups, njalo ama offices ethu avulekile 24/7 ukuthi umuntu nje ozwa ngani lo hlupho uyafika sincedisane nje. Yabo umuntu abehamba lomntwana elangeni engamqokisanga ingwane ecwa ukuthi engcenye umntwana vele unjalo uza jintsha ngokuya kwesikhathi. So siyazama njalo ukufundisana even labanye abantu
abazali abacina sebedivorsa sincenge umphakathi ukuthi lawo nga usizuthi kule nto yabantu abale albinism kumbe kulama workshops go there la uye kuzwa ukwenzeka ukuthi kusasa ungawelwa into enjalo awusoze utshaye luvalo uyabusukwazi yabusu understand ukuthi uhamba njani njalo siyabe sifundisa futhi ukwenzela ukuthi sicithe ama cultural beliefs ukuthi ungalala lomuntu le albinism uyaphola nqa lo mkhuhlane abanye bathi ungachawula umuntu le albinism yabalelaki abanye bathi ungageli inwele zakhe uyazisebenza njani. So we need to end khonokhana singabantu sonke siyafanana and uNkulunkulu wasidalayo munye.
Ukulula yini ukuqhuba umsebenzi wenu kumbe lidibana lemigoqo ethile?
Umsebenzi unzima ngenxa yokuswela imali yokuqhuba umsebenzi wethu kuhle, ama resources wethu malutshwane. Uhulumende uyanceda kancane ebantwaneni ukuthi khona ubafaka ku-BIM, but asibo bonke ke abafakwa ku-BIM, abazali kumbe ama guidance ahlala nabantwana nawo bayebethwele nzima. Ngapha kufuneka amafutha, ngapha kufuneka ukuthi umntwana ebhadale isikolo, ngapha isikolo sakhona siyabe sikhatshana ilanga liyatshisa especially emakhaya. Sesisiya ke ku-health, yikho lapho ke okulohlupho olukhulu ngoba abantu bayafa ngecancer. Abanabazali abasesikhiweni singathi bangcono but emakhaya, and njengangapha ku-cancer umuntu engahamba esibhedlela yafika khona ngale kube kuthiwa kumbe dingi betadine kumbe hayi ngama-sunburns ungabohambela ngeni qala nje kungokuyiqhubu nje okuwomileyo uyabeqala kudle phakathi ungabona sowuphumele phandle ukuthi mizi phakathi sowuqedane lawo. So mina ngicela ikakhulu ukuthi khona noma esibhedlela I think bona amadokotela bethu nxa umuntu ele-albinism engafika engani loku ngamaqhubu okungani akuzwakali behle bemkhangele ikhensa yakhe kuhle kutrithwe kungakayikhathando.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mavela Sithuma owazakala ngokuthi Queen of Batonga olwela amalungelo abantu abaphila lombala omhlophe osebenza kunhlanganiso ye-Noble Hands Zimbabwe Trust logatsha lwayo lwe-albinism connect. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kweziphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Alingani tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana uBeti Dube imbongi. UDube uke wavakatshela eleJelimani lapho abengxuswe khona emcimbini.
He knew me before I was even born. He knows my history and my future. He rescued Israelites against cruel Pharaoh. He just rescued me and I from the land of Egypt. Whatever he promised is broken. God is honest, truthful, and he is a convert chicken born. My God is alive, I shall not fear anyone. Nothing shall separate me from him, as he loves me and you. Like Noah, he always remembers me and favors me like Moses.
Okokuqala ngiyakubingelela mnumzana.
Ngiyaphila mhlobo wami, unjani nawe? Ngibingelele bonke abalaleli nabasakazi bonke.
Praise the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in his mighty heaven. Let everything that breathes praise the Lord. I don't want God to give me wealth, but I want him to give me wisdom like Solomon. I don't want my Lord to give me money to hire body members. I want him to protect me from evil spirits and also protect me from shipwreck and calamity. Because he is a living God, a promise-keeping Lord, he can raise me and you from the dead like Lazarus. God can answer your prayers like what did you do in this manner. God can anoint you in silent judgment. He can use me and you like a potential. My
God is alive, he is always there for me and you. I must not revenge, I leave that with righteous anger of God. God takes revenge and praises them forever. Oh Lord, teach me to do your will, for you are my God. Which is why I call it solo. My God is alive. His word is alive and active. Sharper than any double-edged sword. He died and behold.
Ungasitshela ukuthi uhambo lwakho lwejelimani lwahamba njani? Ungasichazisela njengamafithane.
Uhambo lwami lwejelimani lwaba luhle kakhulu, lwaba nezithelo ezinhle kakhulu. Kuningi engakufundayo ngale. Njengomuntu owayeqalisa ukuhamba phesheya kolwandle, umuntu owayejayele i-audience yabantu bangapha kithi Africa, e-South Africa labo-Swaziland, ngale ngafika ngabona i-audio entsha. Njalo abantu bangale behlukene labangapha. Indlela owenza ngayo amahlaya langapha kwehlukene kakhulu ngoba bangale abantu labana bayanakazelela kakhulu, kuthiwa kusensitive ngolimi lwemzini.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini owakufundayo kwele jelimani khona ngale ngalokhu okwenzayo empilweni yakho?
Engakufundayo ngale ukuthi uma usenza umsebenzi wakho kumele uyenze umsebenzi wakho ngqo, okuthiwa ngesikhiwa i-originally. Ngoba abaningi ngapha ngibona ngani siyenza silandezele amanye amaqembu. Uma sebefuna iqembu bathatha lona liyane liyile laziwayo esilizibenzele igama. So kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esenza wenza into eyiyo, okuthiwa ngesikhiwa into e-original and natural. Yikho abakuqakathekisa kakhulu khona kya. Khona futhi ngakufunda lo ukuthi abantu baseJalimani usiko bayaluqakathekisa kakhulu, bayaluthanda. Thina ngapha kithi amasiko siyalahla, sigijimela amasiko abanye abantu. Bayaluthanda kakhulu isiko njalo bayaliyenza isiko namanje.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. Ngithi abalaleli bonke labasakazi bona lusuku oluhle.
Lo-ke ngu-Obet Dube imbongi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gandhi. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje, nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Harare City 1, Wawa 1, Caps United 1, Chigenin 2, FC Platinum 1, Yada 0, Black Rhino 0, Manica Diamonds 0, Tenax 0, Ngezi Platinum 5. Highlanders boso chila moya yona izanqikilana le Dynamo Stimbare kusasa. Kuthi iqembu le FC Platinum lona yilo elithethe inkezo ye Kasilaga Premier Soccer League ngeviki eluleyo. Siziqhibeke ngempiko yenu elilobe ekhasini lethu le Facebook kutaba luka Chamisa Nelson Chamisa mkhokeli we Triple C ohlangane lo Nomzana Julius Malema owe EFF wakwele South Africa izolo bebesele Soto lapho bekugcotshwa khona umkhokheli walelo lizwe omutsha. Lithinike linabalaleli siqale sabhala laphana sithe umnumzana Nelson Chamisa uxoxa lo mnumzana Julius Selo Malema emcimbini wokugcotshwa kwenkokheli entsha kwele Lesotho. Langenela ke linabalaleli sibone laphana kulobani sikhumbuzo mlalazi uthi wena savelelwa kuzoba lo Ndumba Moyo uthi wena young African, young progressive African leaders of tomorrow kuzoba lo mbanike lo ngisikhumbuzo ngalazi njalo uthi ziyafana lezi zinto azikhohlweni. Then kuzoba lo noma Thema Ndebele uyaphendula laphana, uphendula usikhumbuzo uthi wena uvelelwe yini. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungami linkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.